manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chikumi 24, 2021 Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi matare emadhorobha matanhatu anovharwa nepamusana pechirwere
cheCOVID-19 wokunzi chibvisa izvaminazvo zvamakavaka tabvisa chiri madofre ndoti ndikanga ndiri kusouth africa ndeinchikwata ndikaenda kubotswana ndeinchikwata ndamunyika mangu ndochema musodzi yakadai kudarika machemera ndakaita ndiri kunyika dzekunze ndochema ndiri munyika mangu
vanhu vakawanda vanosara vasina pekurara zvichitevera kuputswa kwaitwa dzimba dzavo kumelford mdc alliance yoferefeta kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu mubato iri mubulawayo Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Judicial Service Commission kana kuti JSC yavhara matare edzimhosva mumadhorobha matanhatu mushure mekunge vashandi vemumatare aya vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
JSC yavhara matare amagistrate kubindura, Chinoi, Kariba, Karoi, Mount Darwin nemutare uko kwavharwawo dare repamusoro. Munyori weJSC vaWalter Chikwana vati vatora dano iri kuti matare aya ambofiritwa nemishonga inodzivirira kupararira kweCOVID-19 kuvheneka vashandi pamwe nekuita ongororo yekutsvaga chakapa kuti denda iri ripinde mumatare aya. Vachikwana havana kutaura kuti vanhu vangani vabatwa neCOVID-19 kumatare avharwa aya, asi vati vari kushanda nebazi rezveutano kugadzirisa kuti avhurwe, uye veruzhinji vachaziviswa kuti matare aya achavhurwa rini.
What we are doing is tiri kureduce members of the public kuti vapinde mumacourtrooms mapupindwa nemalitigants chete ndizvoti vakwamaona ndepfuti ngozi mamembers of the public vaakurambidzwa kupinda mumacourthouses tireduce vanhu vanenge vachipinda mumacourthouses.
Vatiwo vave kusimbaradza kupfekwa kwemamask, kugeza maoko nekushandisa masanitizer kuti munhu apinde mumatare. Kunyange hazvo hurumende yakati mapazi ayo anofanira kuderedza uwandu hwevashandi vanoenda kubasa kusvika pazvikamu makumana kubva muzana. Vachikwana vati havagoni kuita izvi nekuti matare anoita basa rakakosha. Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights kwamutare, amai Pegita Vagadza, vaudza Studio 7 kuti hongu danho ratorwa neJSC rakanaka chose, asi rinofanirawo kuitirwa vasungwa, mapurisa navose vanoshanda nematare. Vatiwo JSC ngaifambirane nenguva kuti vanhu vatongwe pachishandiswa michina yechizvino-zvino vasingasangane nevamwe mumatare.
Matare edu edzimhosva akufanira kufambirana nenguva, oita atinoti mabhisa okoshuri kuti vanhu vanogona kutonya inogona kutotongwa ikapera vanhu vasingasangani. Zvinoita kuti kutapurirana kwezvirwere zvakaita kunge COVID-19 kuderere tobva tachengetedza utano hwedu.
Vaive gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti kuwanda kuri kuita COVID-19 kunokonzerwa nekuti matanho ekudzivirira denda iri haasi kutevedzwa. Vakatiwo hurumende inofanira kuwanisa vanhu zvekufambisa, vachiti vanhu vari kutapurirana denda iri vari mumitsetse yemabhazi.
biggest super spreader yatiri kuona ndo mazubasis mune overcrowding tinozviona because mapatients edu anouya kuzorapiwa necovid anokwira mabhazi wayo endi vanhu vanonga vari mumabhazi wayo havatombozivawo ndakagara next munhu anechi anotozivikanwa kunzi ane covid ari kutoenda kundorapiwa its because of bottlenecking yavakaita paningi patransport system saka tokurudzira kuti ngavavhure transport system regai mamwe maoperators apinde vanhu vafambe vakatambanuka zvakanaka then malockdown edu ngaashande enforcement ngaive better kwete zvehasha zviya zvongofaina vanhu aiwa ngavadzidzise vanhu mamaski anodini vanhu vachigara kumba I think tasvika pastage yezvino yekuti izvo every town every village yava affected handifungi kuti zvichabetsera kuti titi targeted lockdown
nezuro vanhu mazana manomwe nemakumi matanhatu nevatanhatu vakabatwa necovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru makumi mana nezvitatu nemazana mana nemakumi masere 43,480 munhu mumwe chete akafa necovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika yose pachiuru nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri 1692 kusvika nezuro vanhu vainge vabayiwa nhomba yekutanga vave zviuru mazana manomwe negumi nezvishanu nemakumi mashanu nevatanhatu 715,056 uye vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana mana nemakumi mashanu nechimwe nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu 451,793 uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaburisa zvayawana nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
nawo anoshanda akazvimirira Jeffrey Moyo aisa nhasi chikumbiro kudarira magistrate chekuti mhosva yaari kupomerwa iraswe kudzanai musengi anoti panyaya inotevera
Gwetara Moyo vaDoug Coltart vaudza Studio 7 kuti vaisa chikumbiro kudare chekuti mhosva yaari kupomerwa iraswe vachiti hapana humbowo hwakasimba hunoratidza kuti akapara mhosva iyi
There is not even a reasonable suspicion that Jeff committed any offense whatsoever. That's because he followed the procedure provided for the applied to the relevant body, being the Zimbabwe Media Commission, for the accreditation process, which appealed on the face of him to be genuine.
Mutongi wedare amai Marigold Ndlovu vati vaColtart vaita zvekunyora chikumbiro ichi vagosvitsa gwaro ravo kudare mukati mezuva ranhasi vakatiwo vari kupa vachuchisi nguva yekuti vape mafungiro avo pachikumbiro ichi uye vanofanirwa kuita izvi musi wa30 chikumi usati wapfuura amai Ndlovu havana kupa zuva rekuti dare richapa mutongo waro rini pachikumbiro ichi asi vati mwoyo anofanirwa kudzoka kudare musi wa8 chikunguru pange pambonyorwa gwaro rekuti mwoyo asungwe kana kuti warrant of arrest sezvo atadza kusvika padare panguva yakatarwa asi izvi zvazogadziriswa vaColtart vati vange vakataurirana nevachuchisi kuti vachauya kudare na11 mangwanani
We were told that a warrant of arrest had been issued against Jeff Moyo and that the matter had been dealt with earlier in the morning, not at the time that we had agreed with the prosecution.
Moyo akasungwa kuHarare musi wa28 chivabvu achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemutemo weImmigration Act achinzi akabatsira vatapi venhau vaviri vekuamerica Christina Goldbaum naJoao Silva kuti vapinde munyika uye vashandise vatapi venhau zvisiri pamutemo vaviri ava vakaburiswa munyika nechisimba mushure memazuva matatu vachinzi vaive vapinda zvisiri pamutemo moyo anonzi akapara mhosva iyi naTabang Manika anove mushandi weZimbabwe Media Commission uyo achiri muusungwa ndakamirira Studio 7 Mabulawayo ndini kudzanai musengi
mazana nemazana evanhu vanogara kuMelfort mudunhu reMashonaland East vari kurara pamene nhasi Manheru zvichitevera kupuswa kwaitwa dzimba dzavo nehurumende. Thomas Chiripasi aenda kuMelfort ndokuti panyaya inotevera.
Vanhu achanga achirara panze kubva nhasi zvichienda mberi zvichitevera kupwanyirwa kwavaitirwa dzimba nehurumende kuMelfort. Pasvika Studio 7 musha weDiamond Park nhasi mangwanani, vagari vemunzvimbo iyi vanga vari mubishi kubvisa midziyo yavo mudzimba dzavo, ukuwo zvigiredha zvichipwanya nekune rumwe rutivi. Amai Fabi Nzira Esango vati havachaziva pekubata zvichitevera kupwanyirwa kwavaitwa nehurumende, iyo yauya iine magiredha maviri nemapurisa anga akapakatira zvombo kuzopwanya dzimba dzavo.
Hazvina kureruka, tiri kurarama upenyu hwakaoma. Vamwe vanhu tiri masingle parents, tiri kurara tichishanda tichiita sei. Ndomisa mudhuri wangu just like that, handina chimwe chandinoudzwa. Wozongonzwawo dzimba yakupwanywa. At least because tiri munyika medu, handiti dai tachipiwo mukana wokunzi chibvisai zvamii nazvo zvamakavaka, tabvisa chero madoorframe. Ndoti ndikanga ndiri kusouth Africa ndeini chikwata, ndikaenda kuBotswana ndeini chikwata, ndaa munyika mangu ndochema misodzi yakadai kudarika machemera andakaita ndiri kunyika dzekunze, ndochema ndiri munyika mangu.
Amai Ellen Munyoro vati chavarwadza ndechekuti havana kumbopiwa nguva yekugadzirira kuti vabvise zvinhu zvavo, uye vati panga pasina kubudiranwa pachena kuti mastendi aya akamira sei.
Dambudziko iri rinorwadza, dai vanhu vaiziva zvaoka vasati vavaka wongonzi regedzai kudii kuwaka, kutoti munhu watombowaka kuzopazirwa wawaka, ipabuda kwabva wongovatangidzira vanhu vasati wavaka. Vanhu vakachengeta mari nokuti mari iri kunetsa kutsvake.
Mumwe wevapwanyirwa dzimba vatrinos Mushoriwa vati vakatengeserwa mastendi aya neumwe mukuru wemuboka revechidiki muzanu PF varoja spote, kunyange hazvo vaizviziva kuti mastendi aya hasi ezanu PF. Vamushoriwa vati chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti gurukota rinoona nezvedzimba vadaniel Garwe vakavanyepera kuti dzimba idzi hadzisi kuzoputswa, vachiti vari kugadzirisa kuti dzigove pasi pekanzuru.
Minista vaiuya panapa vagarwe vachitoinspekta zvinhu zviri panapa izvo, vakatiti vakai mastenzayo pave nemastructures akanaka, muise migodhi mubvise migodhi yese mvura tokuisirai mabohos. But ine zvakutinetsanzvoti hatichazivi kuti ndivo seminista here vachiri vakukonzeresa futi kuti isusu vatiti tivake vombva vatiputsira futizvo. Uyezve mukatoenda kwekutangatanga kwegedhu munotoona pane bhodhi rakanyorwa zvokunzi local authority. Ukaenda paentrance yekupinda muno mastens riripo rimwe bhodhi izvo, mabhodhi aya ese anga arifeke, kana kuti ivo vava kutokonzeresa kuti isusu tirambe tichingobirwa mari. Hatichazivi zvavari kutiitira.
Hatina kukwanisa kutaura navagarwe kuti tinzwe devi ravo sezvo vanga vachidzima nharembozha yavo patanga tichivafonera nezvenyaya iyi. Gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu reMashonaland East, amai Apollonia Munzverengi vambosvika muMelfort panga pachipunzwa dzimba idzi, vakabva vachiti vari kunoita musangano navagarwe negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vaone kuti votora matanho api zvamboita kuti vanga vachipunza dzimba idzi vambomira kweawa imwe chete, asi vakazoenderera mberi nekupwanya vaona pasina kana shoko kubva kumakurukota ehurumende. Zvichakadai, umwe wevanga vachitengesa mastendi aya zvechikiribidi varoja spote neumwe wavo vachangoziva nezita rekuti Arnesto vasungwa nemapurisa panga pachipwanywa dzimba idzi. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kutinzwe kuti mhosva yavazopomerwa ndeipi tisati taenda pamhepo. Kupwanywa kwaitwa dzimba kuMelfort nhasi kwaitika mazuva mashomanana hurumende yapwanyira vanhu zvivakwa zvavo kuchitungwiza nemuHarare ichiti iri kuchenesa maguta. Ndakamirira Studio 7 kuMelfort mudunhu reMashonaland East, ndini Thomas Chiripasi.
Bato reMDC Alliance rakaumba komisheni iri kutungamirwa nemumwe vatevedzeri vemutungamiri webato iri, amai Linette Karenyi Kore, kuti iongorore kupokana kunonzi kuri mukomiti yebato iri mudunhu reUlawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvo zvinotevera tsamba yakanyorwa neboka revechidiki vachinyunyuta pamusoro pekwavanoti kutadza kutungamira kwasachigaro wedunhu reUlawayo vaJames Stole. Vechidiki ava vanoti vaStole avo vanovewo mumiririri wemakokova mudare reparamende vari kukonzera kupatsanuka kwebato mudunhu reUlawayo nekutora matanho anonzi anoita kuti vatsigiri vebato vasawirirana. hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vasitole kana kumutauriri weMDC Alliance Mubulawayo vaswithen Chirodza. Asi mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati komishini iri Mubulawayo ndeimwe yezvikwata zvebato ravo zvakasiyana siyana zviri kuita ongororo yemamiriro ezvinhu mubato ravo mumatunhu ose emunyika.
Musangano wakatumira nhumwe kunzvimbo dzakasiyana siyana matunhu akati wandei enyika vachiongorora kushanda kwatiri kuita especially kuma branches kwedu kuma wards ne kuma constituencies basa kuti rufamba sei nekusimbaradza kushanda kwemapoka iyaya tikona nyaya yevoter registration programs dzikuitwa saka tiri kusimbisa kuma provinces kwese kusangana zvako kuBulawayo kwana Manicaland nekwakawanda.
Commission yakatanga kuita ongororo yayo nemusi wemuvhuro uye inotarisirwa kupedza basa mangwana. Commission iyi ine vamwe vanhu vana vanosanganisira amai Consilia Chinanzvavana navaBeki Spanda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAfghanistan vaAshraf Ghani vasvika muAmerica nhasi kuitira kuti vaite musangano mangwana nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden. Ndege yanga yakatakura vaGhani yamhara nhasi mangwanani muWashington, vaGhani vachiperekedzwa nechipangamazano chavo munyaya dzerunyararo vaAbdullah Abdullah. Uyu musangano wekutanga wavaBiden navaGhani uye unoitwa pamberi peurongwa hweAmerica hwekuburitsa mauto ayo muAfghanistan kunyana 11/2021 asati apfuura. Mutauriri wemauto eEthiopia Kenel Getnet Adani vati varwisi chete kwete vanhuwo zvavo ndo vakarwiswa nemauto emuchadenga ehurumende mudunhu reTigray uko kwakaona vanhu 43 vachirasikirwa neupenyu. VaAdhani vaudza Reuters kuti varwisi vainge vakapfeka mbatya dzeveruzhinji muguta reTogoga ndivo vakarwiswa. Pave nemaonero akasiyana-siyana pagaka varamuka pamberi pesarudzo dza 2023 pakati pemapato eMDC Alliance neMDCT pamusoro pezita rekuti MDC Alliance zvichitevera mashoko emutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora ekuti vanogona kupinda musarudzo vari pasi pezita rekuti MDC Alliance. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vaTendai Biti vakazobudawo panhepfenyuro yeHeart and Soul Television vachiti bato ravo ringangopinda musarudzo riri pasi perimwe zita kuitira kuti nyaya yezita isazovakanganisa. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti MDCT haifanirwe kuswera ichida kukambira zita rekuti MDC Alliance nekuti kubva zvakabuda mutongo wedare reSupreme Court zvekuti ndiro bato riri pamutemo pamwe chete nekutora pfuma yose yebato zvakatoratidza kuti mapato aya akasiyana. Vanhu ava vanoti MDCT inofanirwa kuramba iri mugwanza rayo kwete kuti ide kukanganisa zvakare vari kumhanya vari mugwanza reMDC Alliance. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kutiwo sezvo MDC Alliance uri mubatanidzwa une bato reMDCT zvinoreva kuti MDCT iri pamutemo ndiyo inofanirwa kupinda mubatanidzwa uyu. Vamwe ndo vari kuramba nyaya yekupomera ZANU PF kuti ine chekuita nemakakatanwa aya vachiti makakatanwa muMDC akabvira kare uye anokonzerwa nekuda masimba kwevamwe vari mubato iri izvo zvinozoita kuti rigare richitsemuka-tsemuka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Tatanga nekubvunza vaNgwenya kuti vanoti kudii nenyaya yekurwira zita iyi.
Zvinoratidza kuti maitirwo anoita politics dzemuZimbabwe haana kumira zvakanaka. Zita rinofanirwa kuremekedzwa. Handioni kuti vamonzora kana vachida kuti vanoshandisa zita reMDC Alliance. Kocha vashora chii kuMDCT nekuti ndiwo zita ravakashandisa vachipukidza maikupe. Ndiwo zita rakashandiswa necourt vachipiwa nhumbi dzeMDC Alliance. Deva ngogara kakuru zhwaro havo kari kudanga kwavo kuitira kuti vasakanganisa maitirwo anoitwa sarudzo makore anoteera. Ndofunga kuti inini zvinongoratidza kuti mamiriro akaita politics matongero enyika emuZimbabwe anoda kuti agadziriswe.
Vadzikiti, munoti nenyaya iyo yekuti MDCT inoti inogona kupinda musarudzo dza2023 seMDC Alliance?
Chandinoda kunditsanangure pamusoro pechiitiko ichi chinotitaridza toga isusu kuti makakatanwa aya ari kubva pamudzi chaiwo chaiwo wemusangano wavo wavanoti MDC. Kuti uzoita masende mazoitika yakanga yatova personalization yemusangano after paita madivisions anga ripo nevekwanwe vachienda kwavovega ava vakuzoto MDC nwe vanoti green avachizonzo MDC tangira for purposes of election. But as long as it is purposes of election because ndoranga rakazovazira remusangano wacho touya pane dambudziko huru razoitika rekuti makakatanwa avepo makakatanwa hafanira kutombovapo pamusana pekuti matare edzimhosva akatonga maererano nemusangano weMDCT. Zvaakuzivikanwa kuti musangano weMDCT vaakutungamirirwa navaDouglas Munzora after vaita congress yavakaita iya vachizokukwidzana namaikupe nevamwewo. Saka zvazvinoreva in short ndezvekuti ava yes vane claim to the name MDCT iri legal. Saka zvairipo claim iyoyo zvinongotiratidza zvega kuti makakatanwa avo ekuti MDCT zvinozivikanwa kunzi its part of the alliance agreement yakanga iripo yakasana navatangirai ndakusaiwa navachamisa the alliance agreement. It was signed by vatangirai. Saka ava zveshuwa at law vane marights to the name MDC Alliance because yakasaiwa neMDCT not MDC chauya kana kuti MDCT ndandu honga itauya kumberi. Saka zvichiva kuti marights iwaya ndoanoava simba nekuti vanga vaitaura zvavari kutaura izvi. Asi toona isusu kuti oraiti zvazvakadari zvinotiratidza kuti kudii zvinongotiratidza to the basic foundation yekuti mapato mairi aya haasi kuda kubva pane zera kuti MDC nenyaya yekuti vanonga ita kuhwanda nenyaya yekuti brand kudii. But chiri pachena ndechekuti ndochinhu chavakapuyiwa ndochinhu chakavakwa nefoundation yavo vachisenza mawhite farmers.
Vangwenya, munoti
kuva nhengo yemubatanidzwa wemapati emaalliance hazviri kuti ndiwe bato racho. Saka mualliance muna mapati manomwe 7 rimwe racho riri MDCT. Saka zvigone kuti munhu ozviti iye nekuti ndiye anotungamira MDCT haungati uri captain kuti haina mhosi wopinda munational team wouturi captain munational team. Zvinoratidza kuti chikoro chatinoenda vajonga chake chakasiyana. Aiwa, nokuti ZANUPF inokwanisa kunge ichivabvumira kushandisa zita racho nekuti iri timu political jungle yeZANUPF. Mune dzimwe nyika hazviite kuti wambokukwidza uri MDCT wozozviti unoda kukwikidza seMDC Alliance. Saka ndofunga zvangonaka kuti vanga vachingopiwa zita racho vachamisa nenhengo dzavo oona zvokuita.
Vadzikiti, munoti nenyaya yekuti ZANUPF ndo iri kukonzera nyonga nyonga iyi?
Makakatano aya handione sekunge ZANUPF ine chekuita nemakakatano aya. Makakatano aya anotangira ipo panoapoindwa two vice president navatangirai. Saka handioni panopinda ZANUPF ipapo. Tikataona zvakare kuti pakaitika violence kurukurwa vatangirai vamwe vazopinda through mabhedhoo eviolence iwayo. Saka zvinenge zvichitongotiratidza zvoga kuti machallenges are nothing to do with ZANUPF but the akanga ari mapower struggles ekuratidzana masimba muMDCT imomo. Saka tikazozviongorora netsvagurudzo yakanaka tinoona isusu kuti hapana patingaposhera ruoko kuZANUPF.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Dzikiti. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa emuBotswana apfuura ndokuuraya mbavha nhatu dzanga dziine zvombo uye dzichifungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wemapurisa eBotswana Police Service vadipe kumutube vaudza Studio 7 parunare kuti chiitiko ichi chaitika nhasi mangwanani Mushure mekunge kwa vane kuzorera na kuzombo pakati pepa purisa ane varume vashanu vangava ine zombo.
I can confirm an incident in which three suspected armed robbers.
Icho kwa dugu tukwave ne kuzorera na kuzombo pakati pepa purisa ane vano funge nziru wakuti makororo anofamba haka pakatira. Muchitiko chaitika nasi mangwana ne mushawe block 6. Varume ava vane makore ari pakati pepa makumi matatu ne makumi mana. Vawani kizwa ne mapurisa vari pamba apa. Futi ya vanga vachishanisa kurwezana ne mapurisa.
Vamutube avo vanoti mazita evafi achakachengetedzwa vatochiitiko ichi chaitika paine imwe imba mumusha weblock 6 muguta reKhaburoni apo varume vashanu ava vanonzi vanga vari kuda kuba.
Mutatu wavo vose vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Zvichakadaro tiri kukumbirisa kuti ruzhinji rubatsire mapurisa mukutsvaga varume vaviri vatiza. Ndizvo zvandingataura pari zvino sezvo kuperefetwa kwenyaya iyi kuchiri kungotanga.
Vamutume vati mapurisa anobvumidzwa kushandisa chisimba kana kuuraya kana upenyu hwavo hwamunjodzi sezvaitika nhasi. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vamunashe Ndlovu vati basa remapurisa kusunga vanhu kwete kuuraya nekuti mutongo wekuba haisiwe rufu.
Hakufanira kuitwa maextrajudicial killing. Kamune mifanira kumirira kuti paitwe due trial nezvimwe zvakadaro. Kana paita offense hapane nzira yekubata vanhu vaoffender. Vanofanira kubatwa voenda kutrial powanikwa evidence pobuda kuti vabatwa ende vanofanira kupuwa mutongo uwu because pamwe imwe mutongo haisiri yekuuraya.
Vati havavoni pachaita kukakavadzana pakati peZimbabwe neBotswana nekuti hapana achapombo unoratidza kuti mapurisa haana kuita basa ravo nemazvo.
Don't know if there was any diplomatic aspect about it because nokufunga kuti normal and natural people vakangozvifambira for their own reasons. I don't think vakafambira zverobha. So kahuri kuti vava vari maresident vamwari lofu vanenge varimo muno vachiita go about their business but kavarongawo zviri unlawful. There is always that risk and possibility yekuti unosangana nevanhu vari high-handed pamutemo kana kuti vanenge vawana information vachifanira kuishandisa because sometimes you cannot use an ex against a gun-toting criminal.
Mutevedzeri wemumiriri weZimbabwe muBotswana mai Margaret Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe munyika iyi hausati waudzwa nezvechiitiko ichi. Amai Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe uchatevedzera matanho anotorwa mukutsvaga minduro mushure mechiitiko chinoda kuti nyika ipindire.
Tinongoshandisa the normal diplomatic channel tinoshandisa madiplomatic channel so we'll let you know if you need any information.
Mapurisa emuBotswana ari kukumbira veruzhinji kuti vavape ruzivo rwekune vanhu vaviri vakwanisa kutiza nhasi mukurwisana kwaitwa mapurisa nembavha idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Women's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kusangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Matare edzimhosva emadhorobha matanhatu anovharwa nepamusana pechirwere checovid-19. Vanhu vakawanda vanosara vasina pekurara zvichitevera kupuswa kwaitwa dzimba dzavo kuMelford. MDC Alliance yoferefeta kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu mubato iri muBulawayo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.